Ndinaurombo kuti maonero angu anotaridza kuti nepfenyuro dzemuno nemanjisipepa mapepa nawo vatadza vakundikana zvikuru kubudisa mapato ari kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa musi wa 30 July mune zvakanaka vasina diri ravakarerekera.
Izvi mungauti zvinokonzerwa nei?
Chinhu chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende haina chidokwadokwa chokuita anonzi mamedia reforms kana kuti kuvandutsa nepfenyuro nemapepanhau kunyanya avo ari pasi pavo. Takatarisa ZBC, takatarisa Zim Papers, manyizvo ari pasi peZim Papers. Ndivo vanotarisirwa zvakanyanya nokuti vanopiwa mari yenyika, vanofandiwa nepublic, vanowana mari from the public base. Pabumbiro remutemo weZimbabwe kukavha mapato ese vasina diri ravakarerekera ndokukanganisa kwavari kuita ikoko.
Saka chavanoti election agenda kana vachitsanangura mune zvekutepfenyura izvi vari kureva kuti kudii?
Zviripo nezvekuti mapato ese afanira kubudisiwa mumanewspapers nemunhepfenyuro zvakafanana pasina kuchoropodza, zviri balance. Ndo zvinhu zviri kutadza kuitika kubva panguva inonzi election period pakataurwa date napresident Munangagwa kuti tichaita maelections musi wa30 July gore rino. Ndipo paifanira kuva nesanduko kunhepfenyuro nemanewspapers pakukavha mapato ese ari muno, ZANUPF nemaopposition parties. Ndadaro ndinofanira kubvuma kuti current affairs coverage hazina dambudziko guru. Dambudziko guru riri kunhau news